kanzi reguto arimlawa yo yaya yati vanhu vanotengesera paegodhini nemunharaunda mayo vaifanirwa kunge vabva panzvimbo iyi pakupera kwemwedzi wapera kuitira kuti vakapiwa basa rekuvaka egodhini mo vatange kuita basa iri. Kanzuri yakazobvumirana nevanhu ava kuti vaizofanirwa kubva panzvimbo iyi mukati memasvondo maviri kubva pakutanga kwemwedzi uno, asi vanhu ava vachirikona nhasi. Vamwe vevanotengesa paegodhini vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nekanzuru nhasi vakabvumirana kuti vachatanga kubva panzvimbo iyi kana vanyorerana chibvumirano nekanzuru chekuti vanhu vanenge vabviswa panzvimbo iyi ndivo vachatanga kupiwa mukana wekudzokapo kana pachinge papera kuvakwa. Mumwe wevanotengesa panzvimbo iyi Muzvare Eunice Ndlovu vati kunyange hazvo vachibvuma kuti kuvakwa kweegodhini mo kunogona kuunza budiriro, vanotyira kuti vachange vave kuwana mari shoma pane yavanochiwana kana vakabva panzvimbo iyi.
Kwatiri kuenda kwacho hazvinoino kuti chichatoitika, kujaira kwacho bhizinesi nekujairwa nemakastoma zvino zvakati gozhei, but nekuenda kwenguva zvedu tichajaira, but panapa pagodhini ndachirarama nokuti tine makore chiraramisa vana vechienda kuchikoro chiriritira mhuri neparents edu, saka development kubulawa izvozvo tiri kuida but haa.
Vajabulani Mukize avo vati vave nemakore akawanda vachitengesawo vari paegodhini vatsinhirawo izvi vachiti zviri nani kuti vanhu vakaita saivo vapiwa mabasa ekuita vachatanga kuvakwa egodhini mo kuitira kuti vagokwanisa kuramba vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo semazuva ose. Mumwe mutyairi wemakombi vajustice Mangena vati havazi kufara nekwavari kunzi vaende vachitiwo havaone budiriro yakanyanya chaunzwa nekuvakwa kweegodhini mo, vakati zviri nani kuti kuvakwe kana kumutsurudzwa maindastiri anowanisa vanhu vakawanda mabasa.
Zvinenge zvakavanakira ivo vano vacho vanoda kuvaka, asi kwatiri zvinoda kukanganisa bhizinesi redu. Budiriro kana ichizouya zvinhu zvee zvakanaka, asi nemamiriro azvakaita dai vatanga kuvhura maindastiri zvanga zviri zvinhu zvakanaka chaizvo, kuti kana vanhu vavana nekwekushanda vozogadzira godhini racho. Pane kuti togadzira godhini ivo vanhu vasina kwacho kwekushanda zvina zvinobatsira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro panyaya iyi, asi gore rakapera kanzuro yakazivisa nezvekuvakwa kweegodhini mo uye kuti vanotengesa vari panzvimbo iyi pamwe nevemakombi vaizofanirwa kubva. Mune imwewo nyaya mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti mapurisa munyika ari pakati pekudzidziswa kuti vashande zvakanaka nevatori venhau kuitira kuti pasave nekufungirana kwakaipa pakati pavo nevatori venhau. Senior Assistant Commissioner Charamba avo vange vachitaura pane mumwe musangano wekudzidzisa vatapi venhau nezvekutapa nhau panguva yesarudzo vati vatori venhau vane chabasa rakakosha kuzivisa veruzhinji pamusoro pezvakasiyana-siyana zvinoitika munyika.
Isu semapurisa taakufundisawo mapurisa edu kuti vazive kuti uyu ndijournalist anobvumidzwa kukavha, pasaite kakufungirana kaimboitika kare kwekuti vanenge vachingofungawo kuti vakakuona ivobva vafungidzira. Imiwo mukaona mapurisa motogara matopaka matove nehasha kudhara, asi tese tiri kushandira nyika yedu, kunyanya iye zvino tiri kuenda kumaelections mapurisa anenge achida kuita basa ravo. Dzimwe nguva kwaita mvonga mupopopo, but mupurisa uya uya haasi kuzivawo kuti uyu ndijournalist, uye journalist anofanirwa kuziva kuti mapurisa under section 219 constitution pane pavanotora nemvumo yekuti uku hamubvumidzwa kuenda, uku munobvumidzwa kuenda, zvichidaro zvichidaro.
Pave nenguva yakareba vatapi venhau vachichema-chema kuti mukuita basa ravo rekutapa nhau vanoshungurudzwa, kurohwa kana kusungirwa zvinhu zvenhando nemapurisa. Senior Assistant Commissioner Charamba vati zvakakosha kuti mapurisa nevatapi venhau vashande pamwe zvakanaka. Masangano ane chokuita nevatori venhau anosanganisira Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists neRezimbabwe National Editors Forum ari kuita chirongwa chekuedza kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati pevatori venhau nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai.